manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri Jubabvu 10, 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutengo wekupira kwezvinhu kana kuti inflation wosvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% apo mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Nhengo yeZanu PF waSibet Musengezi avari kuti mutungamiri webato reZanu PF Emerson Munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo. Boda izwa kumapurisa ayave nenguva achivatsvaga asi asingataure kuti ari kudei. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzoyambira kuti zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvekuedza kugadzirisa upfumi zvichatokonzera kuti uende kumawere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% apo mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Imwe nyanzvi munyadzi zvekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose muzvinafundo Steve Hank vakati Zimbabwe yadarika Venezuela kuva nyika ine inflation yakakurisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimusi vari kuita zveunyire. Gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya vakatiwo zviri kukonzerwawo nehondo pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe ichitenga zvimwe zvinhu kubva kunyika idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Tingati inflation in March yanga iri pa 72.7%, tingati annual inflation. Yasimuka kubva ipapo kuenda pa 96.4%. Siri zvinhu zvanoshamisa nekuti kana nichirangarira kumashure kwetaitaura kubva muna October 2021 takamboita hurukuro pa platform panapa tikati maonero atiri kupfumi wenyika gore rinoteera ma2022 muna wamidhava tanga tichitarisa kuti inflation changa ya 100% pagore muna June. Saka kufambidzana kuri kuita mitengo yekukwira kwairi kuita kuri kufambidzana nehurukuro dzataita kumashure kuti hurumende iri kukonzeresa kukwira kwemitengo.
Munorevei apa mungatsanangura?
Kubudikidza nekuprinda mari yavari kuisa muekonomi vachigadzira maroads vachiti nyika inovakwa nevene vayo ichishandisa inonzi short term finance yeti maroads nemadams ndiyo itinoti long term infrastructure inofanira kufinanswa kushandiswa mari yelong term finance atingati mabonds anoshandiswa kune dzimwe nyika. Muno tiri kuprinda mari kuti vanhu vanzwisise bhajeti renyika re2022 $450 billion iri kuenda kumaroads nemadams nekuagriculture, inova half yebudget. Saka mari iyoyo ikapiwa vanhu iri kushandiswa kutenga mari kunze kunyika dzeforex zvoita kuti reti itize iite chamuramba mhuru. Saka hazvina kundikatyamadza kana kuzvishamisa nekuti ndaitozvizira kuti ukamwa poison unongofa. Saka poison yeinflation kupringwa kwemari nereserve bank aiZimbabwe kubudikidza nebhajeti ravamutinuve ravanenge vachiisa mari kuroad nekumadhams nekuagriculture.
Asika hurumende iri kuti zvimwe zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire kana kuti inflation inyaya yehondo iri kurwiswa Ukraine neRussia.
Yes, ichokwadi kuti hondo yekurussia ine contribution kukwira kwemitengo nekuti tiri kuona kuti mitengo yepetrol nekuti Russia inogadzira petrol negas zvakakwira zvakanyanya kubva patikatarisa mitengo yedu palita nomuZimbabwe. Saka petrol inoshanda muproduction, saka pese panofamba production pada petrol. Saka kukwira zvaita mitengo kuti kudza mitengo asi ndinodzira zvinobitika kuti hondo yekuyukweni iri kupedzisa murwere agara achitorwara asi tikanyambobvisa kukwira kwepetrol nefertilizer iri kubva kunze kwenyika nekubudiza kwehondo yeukraine nerussia hazvitombodzorere kumashure kuti mitengo idzike icharamba ichingokwira kuti minister of finance iri kupamba mari muekonomy zvinova zvisingafani kunga zvichidaro zvinoita kuti mitengo yaramba ichikwira
zvinorevei kumunhuwo zvake ari kurarama muzimbabwe
zvinoreva kuti tapinda panyatwa mwana wamai zvaakureva kuti taakurarama sevanhu vari kutambura nekuti mukaona ka mapay rupiwa vanhu muhoro rupiwa vanhu hakuna employer ari kupa munhu 100% increase yesalary
nyanzvi munyadzwa zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 nhengo yezanu pf wasibet musengezi vari kuti mutungamiri webato rezanu pf vaemarson munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo vadaidzwa nemapurisa aya venenguva achivatsvaga asi asingatauri kuti ari kudei mamwe masangano anoshanda akazvimirira kana kuti mangos anoti haasi kufara nemari yaari kubhadhariswa nemakanzuru kuti ashande munzvimbo dziri pasi pemakanzuru nunurai jena anotipa nyaya inotevera
imwe yemakanzuro mudunhu remashonaland west yemakonde yakazivisa nezuro kuti masangano ose anoda kushanda munzvimbo mavo vanofanirwa kubhadhara madhora zana ekuamerica uye vagara vachishanda vanofanirwa kubhadhara madhora makumi mashanu pamusoro pekuwana gwaro rinovabvumidza kushanda kana kuti memorandum of understanding kana kuti mou vanoshanda mukanzuro yemakonde mubazi rinodyidzana nemasangano akazvimirira amai jeta moyo vanobvuma kuti vose vanoda kushandira munzvimbo iri pasi pekanzuro yavo inosanganisira chinhoi mangura nemakonde vanofanirwa kubhadhara mari iyi vasati vatanga kuita mabasa avanenge vakabvumirana navo sachigaro wezimurais mudunhu remashonaland west vaadrian zarimba vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nekanzuro yemakonde vachiti hazvisi pamutemo makanzuro ekune mamwe matunhu makuru akaita semidlands anonzi ari kubhadharisawo mari dzekushanda munzvimbo asi dzinenge dzichingodaidzwa nemazita akasiyana nhengo yerimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvemunzvimbo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti zviri kuita makanzuro hazvisi pamutemo
vanhu vanongoita kamabhani their own schemes zvekuita milk money what needs to be done is to check with the institution in order to let those things kuti are there funds of that nature ari kudiwa because hapana chinhu chinoitwa chisina mutemo
izvi zvinotsigirwa nemukuru wezimbabwe human rights ngo forum vamusakika avo vanoti chekutanga ndechekuti kunyange mamou ari kudiwa nemakanzuro haasi pamutemo uye mari dziri kutaurwa hazvisi pamutemo zvakare
chekutanga ndechekuti mamou ari kudiwa nemakanzuro haasi pamutemo hakuna mutemo munyika yezimbabwe unosungira masangano akazvimirira oga kuti anga achisaina mamou mudistrict kana kuti muprovinsi imwe neimwe vavanoitira basa ravo kana sangano richinge raregista ministry of social warfare kana kuti sangano kana richinge riri trust zviri pamutemo zvakatokwana kuti vange vachiita mabasa avo mumadistricts akasiyana-siyana
vakika vanoti mari dziri kudiwa nemakanzuru inzira yekutsvaka mari zvisiri pamutemo
kuti zvekare makanzuro vazoti pamusoro pemou masangano anofanira kunge achibhadhara mari pagore rega rega rekurenyuwa mamou awa kuwedzera kutyora mutemo kuri kuitwa ndinoona sokunge inzira yekureiza mari yatingati fundraising nemacouncils
izvi zvinotsigirwa nemukuru wecenter for national resources governance vafarai maguhu vanoti mamwe makanzuro ari kubhadharisa masangano akazvimirira nechinangwa chekuda kuti varegere kushanda
izvozvo hazvisiri pamutemo ndosaka zviri kuitwa kumamwe madistrict kune dzimwe nzvimbo zvisiri kuitika. Bati ndeimwe nzira dziri kushandiswa kuvhara maNGO kuita kuti asashande munyika munomu.
Vaenderera mberi vachiti
zvese izvozvo chinangwa ndechimwe chete kuti nyika ino isare isina maCSO kana kuti maorganization akazvimirira oga anokwanisa kupota achitsiura hurumende panenge pachikanganisika kuti apa handizvo, uye nekuita ongororo dzezvikuru sei panyaya dzekodzero dzevanhu. Kune dzimwe nyika maCSOs anonzi mana not for profit, make ma profits, varipo kuti vatobatsire hurumende kuita make sure kuti macitizens vagara zvakanaka, kodzero dzavo dziri kuchengetedzwa.
Asi mamwe makanzuro akaita seBhindura anoti vanongoda wirirano yeMOU chete kuti sangano rishande munzvimbo yavo.
Isusu kuno Bhindura tichiri kushandisa kungowirirana kwatinenge taita navo kana vachinge vakliwa kunokliwa kwakafanana nekunana president's office kuministry at provincial level nekumwe kumwe vakauya nematsamba anoratidza kuti vakakliwa. Isusu tinozongoita MOU nawo tovapa kushanda. Hatina tumafizi kwatinobhadharisa sekanzi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanga vasingabatike pamunhare mbozha yavo. Gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vakamboudza Studio 7 kuti munyika mune masangano akazvimirira oga akawandisa vachiti ngavaende kuUkraine kune vanhu vanoda ruyamuro sezvo kuine hondo. Kunyange mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weNational Association of Non-Governmental Organization kana kuti NANGU richiti pane masangano anosvika chiuru chimwe chete akanyoresa nesangano ravo, vaMazima vakati masangano akazvimirira ega zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti 36,000 ari kushanda munyika yose. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reZimbabwe Gender Commission rakabatana neUnited Nations Development Program neUnited Nations Women Under the Spotlight Initiative raparura chirongwa chetsvakurudzo muruzhinji pamusoro pekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Chirongwa ichi chiri kutanga musi wa12 Chivabvu kusvika musi wa9 Chikumi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevana vari mutauriri wesangano rechiedza chenyika vainosendi Dhuve kuti tinzwe zvizhinji.
Chimwe chinhu chatiri kusangana nacho zvekare pane mapresha ari kuuya through the community yatinogara. Life yatakurarama zvinhu kwazvamashandukiro azviri kuita nekwatiri kuenda pano unnecessary pressure iri kutuma vana vasikana kuti vamhanyire kupinda muzvinhu zvisina direction nguva isati yakwana. And mostly zvikonzero ari kuti vabereki nowadays hapasisina yatinotiwo positive parenting. Vabereki havachawani nguva dzekugarasi nevana, havachawani nguva dzekudzidzisa vana nzira dzakanaka.
Saka imi sangano renyu zvimwe zvamuri kuitawo ndezvipi kubatsiridza munhau dzakadai?
So pane zvino tinoita yatinotiyo psychosocial support kana ichi psychosocial support kuti isusu tinoofa maassistance related to counseling. Tinoofa free counseling kuvanhu vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Tinogara nichitaura nekuti nyika inouya nematambudziko akasiyana-siyana mukati meupenyu. Madrugs vana vadiki vakuva involved vakushandisa madrugs kudzinga stress. Havazivi kuti stress chii, havazivi kuti zvatinosangana nazvo mukati meupenyu zvingapedzwa sei. Vopedzisira vakufunga kutora madrugs ndiyo nzira yakatibatsira. Then matambudziko mazhinji akasiyana-siyana vanosangana nawo, so tinoofa free counseling.
Saka zvingapedza matambudziko ekuchungurudzwa kwevanasikana ava ndezvipi?
Nyaya dzekubatsira vana kuvaende kuchikoro. So we have an educational program yatinayo yatiri kuti isusu tiri kubhadharira vana vechikoro vakwanise kuenda. kushanda. Saka panguwa zekuti baba washaika, amai wanosara waini nematambudziko kwa kuti awane kwa sara kumukundisika mwuri wa sara kumukundisika wana kufukuru. Saka chakawana zvakafanira kuti zvirinani tibatsire vana vakadaro nenzira dzatinokwanisa kuti vakwanise kuenda kuchikoro.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana vari mutauriri wesangano rechiedza chenyika vainosendi Dhuve vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Makanzura eCitizens Coalition for Change muHarare ayo akasarudzwa musarudzo dzemabielections anoti agadzirira kushandira vagari mushure mekupinzwa mumakomiti akasiyana-siyana uye meya vaJacob Mafume vachiti makanzura aya achasangana munguva pfupi inotevera kuti asarudze masachigaro emakomiti avo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamafume vaudza Studio 7 kuti basa rave kufamba mukanzuro yeHarare zvichitevera kupinda kwemakanzuro amakomiti akaita serinoona nezvebhajeti, mvura, kuburiswa kwemashoko, kutakurwa kwemarara nezvimwe.
Saka tine tarisiro yokuti zvatavaisa mumakomiti tava nemakansela akakwana vaakuchikwanisa kuchisevenza kuti vachigadzira kugara kwakanaka kwemaresidhenti.
Patavabvunza kuti zvavaita zvichatambirwa nehurumende here, vamafume avo vange vari kupota vachimbomiswa basa negurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo vati vakakunda nyaya yavo kumatare uye vave kuenderera mberi kuita basa ravakasarudzirwa nevagari vemuHarare. VaDanford ngadziore vekuward 16 avo vapinda mukomiti inoona nezvevashandi pamwe nevanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichaita zvisungo zvekuti kanzuru isiyane nekurwisana nevanotengesa mumigwagwa.
Dochiti hombe harizi kurwisana zvenda uri kuvarwisa oro kuvapanyira bandi kunoti izvo toita seuti formalize vanhu reading from our trading. Kuti tiri zvese vanotengesa oro vanoita zvavanogadzira zvivezo zvakasiyana-siyana. Vakwanise kubhadhara something kusito varare. Vanobhadhara something zvoreva kuti zvisito varare yakuwanawo revenue. Zvakare ivo wanawo. But izvi zvichiti hazvitiki vanhu ivo vatina kuvagadzirira. Satirikuti each and every area inge ine nzvimbo yatinogadzira vanotengesera vanhu vachiita zvinhu zvavo zviri pamutemo.
Kanzura weward 14 amai kudzaika dzombe avo vave nhengo yemakomiti anoona nezvekuburiswa kwemashoko nekomiti inoona nezvevashandi vati chinangwa chavo kugadzirisa zvichemo zvevashandi vekanzuru kuti vashandi vakafara.
Chandingavimbisa vagari ndechekuti tinonzwa vagari vachitaura nguva nenguva kuti mashandiro anenge achiita vashandi vekanzuro anenge asingavafadze. Ukataurawo nevashandi vachona vekanzuro vanenge vachitaura kuti vanenge vasina zviwanikiswawo zvinokwanisa kuita kuti vaite basa ravo nemazvo. So ndirimo mukomiti imomo ndinenge ndichida kuti ndiedze kuona kuti zvese zvinyunyuto zviri kubva kuvagari nevashandi vekanzuro zvese zvinogadziriswa kuti guta redu riende mberi, vashandi vachifara, vagari vedu vachifara, basa richiitwa nemazvo.
Vativo vachaita kuti zvirongwa zvese zvekanzuro zvishambadzwe kuti vagari vese muguta vazive zvirongwa zvekanzuro yavo. Mutungamiri werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana makanzura ave kushanda pamwe chete vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa nevagari vese. Vati kurwisana kwemakanzura nekuti uya anobva kubato ripi hazvina zvazvinobatsira guta.
Tiri kuda kuona chikuru ndechekuti iwo washandure kushanda kwekanzuro muviri wese kubva kune washandi wakuru kusvikira pane vari pasi pasi wachitaira maripotsi evagari nekufambisa basa rekanzuro. Zvimwe zvese izvo ngezvekutsvagirana kungotatsurana zvisina maduro.
Hatina kukwanisa kutaura nevaive vakafanira kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa kuti tinzwe kuti vanotsigira here chirongwa chevamafume sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kwemwedzi yakati kuti pange paine makakatanwa pakati pavamutizwa navamafume sezvo vamafume vaigara vachimiswa basa asi vachirwisa nekukunda nyaya dzavo kumatare edzimosva. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati makakatanwa ari muHarare anokonzerwa nekuti mutemo wezvimatunhu nemadhorobha unopa simba rakawandisa kugurukota rezvimatunhu uye vati simba iri rinofanira kupiwa vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
dzimwe nyika. Dare reparamende muAmerica reHouse of Representatives riri kutarisirwa nhasi kuti rinogona kuvhotera bhiri rekuti Ukraine ibatsirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kana kuti $33 billion kubatsira Ukraine mukurwiswa kwairi kuitwa neRussia. Russia iri kuenderera mberi ichirwisa matunhu akawanda eUkraine. Zvinhu zvichiri zvakaita manyamamire nerongo muSri Lanka mushure mekusiya basa kwemutungamiri wehurumende vaMahinda Rajapaksa mushure mekunge vanhu varatidzira vhiki rose kuti vasiye basa nekutadza kugadzirisa upfumi. Mukoma wavo anova mutungamiri wenyika iyi vaGotabaya Rajapaksa vari kuramba kusiya basa. Kushomeka kwemari yekunze kwakonzera kushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga nezvimwe. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho rakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukupera kwesvondo rekuti vezvitoro pamwe nevemahorosero vatare mitengo yavo vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wekumabhanga. Iri rimwe rematanho ane chitsama akaziviswa nemutungamiri wenyika akanangana nekugadzirisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProspa Chitambara vanoti vanoona danho iri riri rakanaka sezvo panga pasina kuenzana kwemitengo yanga ichitarwa nevezvitoro.
Maonero rangu ine danho raitwa iri rekuti maretailers nemawholesalers ange achishandisa average interbank rate, I think rakakosha uye rakanaka nekuti zvazviri kuitika before danho iri papa sina yatikati uniformity uye zvasinyatsa kujeka. Vazhinji vangu vachikoshandisa maexchange rate angosiyana-siyana.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vanotambira danho rakanangana nekudzikamisa mitengo yezvinhu iri vachiti rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vari kushushikana nematambudziko ari kusangana nevatengi. Asi vamwe vanoti semaziviro avo musika hautenderane nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vachiti zviri kuonekwa muzvitoro zvinoratidza kuti mashoko avaMnangagwa aya haasi kuteererwa.
Semaziviro edu maketi haitenderani nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika. Tatoona kuti zvatonyanya kubva pavakataura statement iyoyo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vane maonero akasiyana navachitambara sezvo ivo vari kuti havaone matanho aya aine zvikuru zvaanoshandura nekuti vezvitoro vanga vagara vachitara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Idanho ratingati harina shanduko yakawanda yarichaunza nekuti vezvitoro vanga vagara vachiisa mitengo yavo panotengeserwa mari neavo vemusika mutema. Saka kuvabvumidza kuti vange vachitara mitengo yavo vachishandisawo reti riko iko zvino handioni richiunza shanduko yatiri kutarisira.
Asi hurumende haizooniku here seiri kupindira mukutarwa kwemitengo yezvinhu nevezvitoro? Vakuchera vanoti hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana kuti kekutanga kuti hurumende inonzi yapindira mukutarwa kwemitengo.
Chatinoziva ndechekuti mitengo haitarwe nehurumende. Chinenge chakakosha ndechekuti dai hurumende yagara pasi neavo vanoita zvekutengesa neavo vari mumabhengi vochionesana kuti patasvika apa tingabatsirane sei.
VaMnangagwa vakazivisawo mamwe matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika anosanganisira ekurambidza vemabhanga kukweretesa mari kana kuvanhuwo zvavo. Danho iri riri kushoropodzwa zvakanyanya nevakawanda vanosanganisira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce iyo inoti kurambidza mabhanga kukweretesa mari kuchatowedzera kukanganisika kwemamiriro eupfumi hwenyika. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAU rinotiwo danho rekurambidza kukweretesa mari richakonzeresa matambudziko akawanda anosanganisira kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobheishava Vanyorawo padande mutande reTwitter vachiti hakuna mutemo unosungira vemabhanga kutevera mashoko avamunangagwa aya ayo akazosvitswa kune vemabhanga neRBZ. Vaimbove mutungamiri wemubatanidzwa wemakambani emunyika weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti
varadzavo chido chokuti dene zvinhu zvagadzirwa nenzira yakanaka dei zvaira zvakanaka asi kuti titi zvinogoda kuitika zvinonetsa nokuti mari haisi mumaoko ehurumende mari iri mumaoko evanhu saka uko kunonetsa kuti uzive chinhu muhomwe yomunhu kuti tozvigadzirisa takadini asi dei papanzi pawanikwa ari kuzviita vanangana nevari kuzviita vacho zvaiita nyore zvaikurumidza kugadzirisa zvunhu
chasara kuona kuti matano emutungamiri wenyika aya ari kurapa musoro here kana kuti ari kugadzirisa chaita kuti musoro uteme. Muchirongwa chedu cheThe Connection chatinotarisa zvinosangana nevechidiki na8pm nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki akabva kuti rimwe sangano revadzidzi rezinasu rikurudzire vanhu kuti varatidzire. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Pera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wosvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% apo mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Nhengo yeZANU-PF waSibet Musengezi avo vari kuti mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo vodaidzwa kumapurisa ayo ava nenguva achivatsvaga asi asingataure kuti ari kudei. Nyanzvi munyadza zveupfumi dzoyambira kuti zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvekuedza kugadzirisa upfumi zvichatokonzera kuti hunange kumawere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.